Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kubvumbi 21, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvare Tokozani Kupe vanosarudzwa kuva mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT pakongres yaitirwa muBulawayo nhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupatsanuka kwemapata anopikisa hakuna kunaka panguva iyo nyika inenge yakatarisana nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kongresi yechimbi chimbi yeMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaitwa nhasi muBulawayo, bato iri richisarudza vatungamiri vatsva muchiitiko chinoonekwa nevakawanda sekuratidza kuti muzvare Kupe nevamwe vavo havachachioka kumashure. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
For the position of president of the MDCT,
president of the MDCT,
we had only one nomination.
Silo muntu oyi wano ketweyo.
And that is Dr. Tokozani
Kupe.
Sezvange zvichitarisirwa zvari kupi vasarudzwa kwemutungamiri wechikwata cheMDCT ichi vasina vakwikwidza vaObed Gutu vakasarudzwa kwemutevedzeri wavo uko vaAbed Nico Bebe vakasarudzwa kwesachigaro webato iri. Muzvare Yvonne Musarurwa vasarudzwa kwemurondi wemabasa ezvematongerwo enyika uko vaNixon Nyikadzino vakasarudzwa kwemunyori mukuru webato. Amai Dorothy Bebe ndivo vasarudzwa kwesachigaro weboka remadzimai. Muzvare Fungai Masaiti vakasarudzwa kwesachigaro wevechidiki. Muzvare Linda Masarira ndivo vasarudzwa semutauriri webato. Kunze kwekusarudza vatungamiri, vaGutu vaudza Studio 7 kuti chimwe chinhu chakakosha chaitwa pamusangano uyu kuvandudza bumbiro remutemo yebato.
Constitution yedu yakwenenzverwa tikati isu taakudzokera kune zvakanga zviripo pakuvambwa kwebato kuti pane malimited terms of office. Hanzi president na vice president weparty vanonzi ivo pari zvino vachakwanisa kungoita hold office for a maximum of 2 5-year terms. Tadzoka ne close year yokulimita ma presidential terms. Tapinzazve amendment yokuti ma vice president awa angati one day. Tati pakatanga bato redu muna 1999 tatina vice president umwe chete. Saka ma delegates vapa iwo resolution yokuti ngatidzokerei kune zvakanga zvakaitika patakatanga musangano.
Pamubvunzo wekuti musangano wavo waitwa zviri pamutemo here kana kuti kwete, vaGutu vati musangano wavo waitwa zviri pamutemo zvichienderana negwara rebato reMDCT.
Segweta ndinoziva kuti extraordinary congress yataita iyi iri pamutemo. Manotices atakapa ari pamutemo. Hapana order yedare inonzi muchirungu ya interdict yokuti yatirambidza kuti tiite extraordinary congress dee zvichinzi pane mutemo uripo kana kuti kutonga kwedare kana kuti yatinga kuti court order yakatirambidza kuti tiite izvozvi zvatiri kuita tingadei tisina kuita. Zvino hapana order iri kutirambidza, ndosaka tienderera mberi isu tiri pachena chaizvo kuti zvatiri kuita zviri pamutemo.
Musangano uyu wambokanganiswa zvishoma apo kwambonaya kwekanguva kadiki asi wazoenderera mberi. Pamboedza mutemo mutauro mushure mekusarudzwa kwamuzvare masarira vamwe vakaita sava Lennon Musara vachiti havakodzeri kuve pachinzvimbo ichi sezvo vasingazivikanwi senhengo yeMDCT.
Linda anabvira member MDC anabvira ajoina musangano weMDC kuti munhu kwanze kupinda mukanzo iyi zviripo zvinotarisirwa nemutemo weMDC watakadza kuna Chamisa wakajambwa na Chamisa. Linda in the first place asi member yemusangano weMDC haana kodzero inga achitombori pano pacongress haana kodzero yekutombokondesa even a scratch. She's not a member of MDC.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga nevashandi vekumuzinda yenyika dzeAmerica, Britain neNetherlands muZimbabwe vange varipo pamusangano uyu vachiona zvange zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyanzvi zvematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe dzaifanira kunge dzaita kongresi imwe chete kuitira kutiwo vanhu vasarudze mutungamiri wavanoda vari pamwe chete. VaMavhinga vanoti zviri kuitika muMDCT hazvina kunaka munguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo.
Kwava nemabatiko mavika kuti zvipenga zviviri zvinoti chipenga chinotungamirwa namaikupe nechipenga chinotungamirwawo navachamisa. Ndotambudziko guru izvi zvaitika pasara mwedzi mishoma nene kuti tiende kuchamangwiza chesarudzo. Sarudzo dzekutanga dzisina vamugabe navatsvangirai zvinotungamirwa kuti vezvati PF navamunangagwa nemauto. Saka zvinoratidzawo kuti zvinenge zvava kuita sekuti mapato anopikisa riri kuramba richiita zinyekenyeke nekuti hapana kubatana.
Pane zvaigona kudai zvakaitwa here kuti zvataona zvichiitika izvi zvisaitike?
Dai pakakwanisa kuti pawanikwe nhaurirano dzaiitwa musangano mukuru unopikisa kuti vasasvike pazvasvika nhasi asi zvisini zvaitika nhasi wava muchengetedzo wekuti aiwa pava nezvipenga zviviri zvemusangano uyezve musangano hapachisina kushongwa neutare rava zinyekenyeke.
Rimwe divi pana apa rinoti rine vanhu vakawanda rimwe divi richiti mutemo uri kudivi ravo. Munoona sokuti zvichafamba sei?
Chekutanga ndechekuti kana nyaya ichinge yakwidzwa kumatare chiregai henyu kushopera kana kukanda hakata kuti chii chichabuda. Zvasarira vanotonga vemumatare ndo vangatoziva kuti chii chavainobudisa imomo. Asi chatinoona tichiziva kuti idambudziko ndechekuti zvinenge zviri pachena semutyo wembudzi kuti aiwa vanhu vapatsanurana havachisiri vese vanhu vatokonana. Handimuri kuona kana mukaona muri mumba chaimo baba mukaona mai nababa vaendesana kumatare ezimhosva kureva kuti hapachisina kuwirirana. Ndo zvatiri kuona zvekutanga izvozvo. Chepiri ndechekuti tatatana nesarudzo dziri kuitwa muna July kana August dziri kuuya idzi zvinoreva kuti musangano weMDC unoenda usina simba rawo rese nekuti kana maikupe vakati simba ravo riri kunzvimbo dziri kubvungwayo nekuti ndine dzakapoteredza zvoreva kuti vanhu ivavo vanenge vasingatsigiriwo divi ravachamisa. Pane rimwe simba ratapudzwa pasimba ranga riripo MDCT ichiri kutungamirwa navatsvangirai ndo zviri pachena izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vana mukoti vashoma shoma ndo vadzokera kumabasa kuzvipatara zvehurumende zvakaita separi renyatwa hospital. Asi sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzichiri kuramwa mabasa sezvo pasina kuwirirana kuripo nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa chipatara cheparenyatwa panguva dzemasikati dzekuona varwere mamwe maward anga aina namukoti mumwe kana vaviri asi kumwe kusina zvachose. Kunosvikira varwere kwanga kusinova namukoti zvachose. Vamwe amai vataurwa navo neStudio 7 vane mwana akaita tsaona asi vakaramba kudomwa nezita vati muward manga muine mwana wavo manga mava namukoti vaviri vakati zviri nani chose zvichienzaniswa nemazuva apfuura uko vaiwana muwadhi umu musina kana mukoti. Amai ava vanoti vai vatozvitsvagira mukoti.
Pari zvino rama situation inenge yani zvaananetinasi asi nemama pamama mazuva zvanga zvisingaiti seni ndandakatozombotsvaga private nesi wokuti aswera achichengeta mwana masikati nemanheru.
Amai Evamore Makumbe vari kurwarirwawo vati muward B1 B2 kuparenya tukwakanga kuchungova nana mukoti vaviri chete. Amai makumbe vati zvakakosha kuti nyaya namukoti igadziriswe kuitira kuti vadzoke kumabasa kubatsira varwere.
Kudzoka namukoti vasati vanyatsodzoka zvoti titi vadzoka. Vari kungoita zviye zvekuti senge tambotaurawona nesu atataura naye. Atitiye vari kungoudza vanopa magrupu kuti imbonodongorerawo kuhospital. Vamwe vari kuita vachingouya vaine hembe vongobata bata. But kuti tita namukoti vadzoka vasati vadzoka. Muodhi mamine 2 manesi. Vari kubatanidza B1 B2 saka kuti kuti vachamhanya kuB1 vodzoka kuB2. Tongotiwo hedu pari nhasi zviri nani pane mamwe madhezi esa.
Muzvare Tsitsi. Vane murwere wakatyoka gumbo vati ava nemwedzi nemazuva anoraudzira ari muchipatara cheparirenyatwa. Muzvare Tsitsi vati pamusoro pedambudzo rourwere vanoshupikana zvakare nekuramwa mabasa kuvashandi vezvipatara izvo vati zvogona kuwedzera kukanganisa utano hwevarwere. Mumwe mukoti Eva May Chikoka audza Studio 7 kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvaana mukoti zvigadzirise. Muzvare Chikoka vati kunyange hurumende ikatora vakoti vanga vakagara vanenge vari vashoma zvakanyanya.
Inini my message to the government ndeyekuti ngaitarise zvichemo zvedu izvione, because zvichemo izvi zvinoshanda ndezvekare. Taane nguva tichichemera maresources, taane nguva tichichemera zvekushandisa chaizvo. Even kutoti ivo vakagara kumba vava kuti ngavachiuye kubasa, tagara tiri kutovachemera kuti ngavauye vafile masposi yayo akashota vanhu muchipatara. Uyezve chandinodongotivadze ndechekuti we can't come back kuzoreapply. Isusu ngavatidzosere pabasa pedu pane kuti vati makore isati ashanda ashaye basa.
Munyori musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 parunare nhasi kuti nhengo dzavo hadzina kudzokera kubasa uye havasisina mabasa acho sezvo vakadzingwa nehurumende. Vadongo vati zvenhauriranwa nehurumende zvakona uye vakatonyorera kumatare edzimhosva kuti hurumende yakadzinga nhengo dzavo zvisiri pamutemo. Vadongo varambawo kuti kune kupatsanuka muzina vachiti chinyorwa chabva kudunhu reBulawayo vachibvuma kudzokera kubasa change chaitwa nekusanzwisisana asi vakati zvizvagadziriswa. Zina inoti ine nhengo dzinosvika zviuru gumi nezvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mukuru wechipatara cheWestern Clinic muHarare vaNick Mapesa vanoti uwandu hwevarwere vari kumuchipatara chavo huri kuramba huchikwira mazuva ose, asi havana chokwadi kuti zvikave zviri kukonzerwa here nekuramwa mabasa kuri kuitwa nana mukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pevana mukoti vari kuramwa mabasa, vaMapesa vanoti vana mukoti nana chiremba vakapika vachiti vacharapa varwere chero zvakaoma sei, uye vanosungirwa kuti vashandise kupika kwavakaita vachitora mhiko yekushanda nevarwere.
And they are dead to, not our Nightingale. So that particular place, obviously, in English, Taura, which is Kuruchavano, the Miket, who pay, you know, first do no harm. And my children, Bazagari, Ania, he means the Apollo's oath, and here we are in Taura, who name it, first do no harm.
VaMapesa vanoti kuratidzira kuri kuita vana mukoti kukaramba kuchienderera mberi kuchaita kuti vanoshaya vaende kuzvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura. VaMapesa vanoti varwere vazhinji vanoda kurapwa kuWestern Clinic, asi vazhinji vavo havakwanisi kuunganidza mari inodiwa nechipatara chavo.
Chokwadi chekuti mapatients anenge achida kuuya pano but hakwanisi kuuya pamusana pekuti havana mari yacho yekuuya pachi paWestern Hospital. So vane mari, yes, vari kuuya vachionekwa. And kubva I think my numbers edu ati kwire, and tine mibhedha iri limited yakatozara, which means kana akauya achida kuadmitwa isiwo tinongotiopana hatina mubhedha kusi takatozara ka. Chokwadi chekuti vanhu vari kutsvaga, asi vazhinji vangada kuuya havakwanisi kuuya nekuti havakwanisi kubhadhara mari.
VaMapesa vanoti chipatara chavo chinokwanisa kutambira chero zvake murwere, asi panombotanga paita hurongwa hwekuti anozobhadhara sei mari yekurapwa.
Kana usina mari, toita arrangement kana mudongo mbedha uri kugona kuita arrangement then unogona kuadmit but kwanje kuti I haven't had my situations wawo at the moment.
Vana mukoti vakatanga kukanda mapadza avo pasi nemusi wemuvhuro svondo rapera vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove vatungamiri veAmerica vachiri vapenyu vabatana nezviuru zvevanhu pakuvigwa kwemudzimai wevaimbove mutungamiri weAmerica amai Barbara Bush, avo vakashaya nemusi wechipiri vava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri okuberekwa. Amai Barbara Bush vaive mudzimai wemutungamiri weAmerica wechimakumi mana nerimwe vaGeorge H.W. Bush, uyezve vari amai vevaimbove mutungamiri weAmerica wechimakumi mana netatu vaGeorge W. Bush. North Korea inoti yambomisa urongwa hwayo hwokuedza zvombo zvenyuklia uye iri kuronga kuvhara nzvimbo dzainoedzera zvombo izvi. Makaterera kuStudio 7 iri kuWashington DC. Tochienda kuna Marvelous Mstanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mstanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nevamwe mukoti vanova mumwe weavo vari kuramwa mabasa pari zvino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vachimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwavo.
Inini ndinoitwa Nyasha Masiyambizi, iri kushanda semukoti kuHarare.
Tinoona pari zvino vana mukoti vakawanda vakaramwa mabasa, saka imi semudzimai muri kurarama sei pari zvino uyezve mune vana vangani?
Ndine vana vatatu. The eldest ane 6 years, then kweta ane 4 years, kweta 11 months old. It's been really tough for me to tirarame because ndandisirarama entirely on nursing profession. But as you mentioned, ndi takadzingwa mabasa, although tisina kupuwa any dismissal. But it's really been tough because you don't know kuti future yako mangwana yeno mukairisei. You don't know kuti uchawana salary at the end of this month.
Iwo muhoro wamunowana nekuita basa irori wakamira sei munyika?
Salary is 284, that is before passes, some allowances, including housing allowance and transport allowance, we are taking home between $450 to $500. And that is kind of other deductions, such as ananyara the funeral policy,
Saka makatarisa imi mamira kaita zvinhu munyika munofunga kuti mari inonyatsokwanira mukoti inenge yakamira sei?
Hakuna mari inogona kuingakwana kuripa vanhu basa rinobatika navakoti, asi mari ingava naniwo kuti vakoti vararamiwe vachigona kuindisawo vana kuchikoro, kutengawo chikafu, even kuwanawo pekugara, between 800 and 1500. 800 in a worst scenario kuti tigurarama muekonomi yakaomerwa sterete, but wo kana vanhu vakada kutora mapriorities avo vachimaringanisa kwaanofanira kuinda chaiko, even kunosvikawo ku1200 to 1500, inogona kuvawo mari inongakwanisa kuripa vanhu kuti vararame upenyu huri nani.
Tomboti imi semudzimai wechidiki mawana mukana wokutaura nehurumende panyaya yezvamuri kutarisana nazvo, maivati chii?
Ndaiwana mukana wekutaura nehurumende, kana ndichiti hurumende ndinoreva mutungamiriri wenyika, ndaivaonesa nekuvazivisa kuti situation yatakatarisana nayo yakafanana neyemudzimai anomuka achiti kune murume wake, nokuda kwokuti hauna kuvimbika kwandiri handichade ndapenda kwavatete vangu, unongochingotarisirwa kuti murume wako achateera ukoko, kana mine kutaurana kwamunoita nekuripana kwamunoita, otaura kuti ndinoda kukuripa nekana $500, asi handina $500 izvezvi, chitora $100 isinde kumba tinochengeta vana tiri pamwe chete, imwe yacho ndozopedzeka. Izvozvo zvinoita kuti tigofila kuti mwako ari remorseful. Hurumende yesu tiri kuona kuti vari kuomerwa, vatinodawo kuti vapinde muzvipatara vasangane nevanhu, vasangane nevakoti, nekuti pamwe pacho inata vari kunopiwa information behind doors, inenge tichingotyira kuti pada vakapiwa information isiriyo, kuna kuti vativo vafunge kuti maybe zvinhu zvakaringana icho zvisina.
Zvimhinga mpinyi zvipi zvamunosangana nazvo imomo muzvipatara savana mukoti?
Okay, kune zvirwere zvakaita kunge tuberculosis, kana ukange usiri kudya zvakanaka kana kuti utano hwakanaka unogona kuzvibatirawo muzvipatara. Kune zvirwere chiino asosiyetwa nemalnutrition. Malnutrition haireve kwashoka chete, inoreva kuti munhu asikungodyiwo zvakanaka, ndee chimwe chedambudziko raunosangana naro. Upenyu hwako huri panjodzi yekubatira zvirwere muzvipatara kana usina iwe wachona kuchengetedzeka zvakanaka. Kwoitawo kuti zvirwere paunenge uchishanda pasi, imwe nguva unogona kuzvibaya wabaya murwere, unodawo mari yekuti dzenda inoonekwa. Yesu mahospitals ane system yekuti kana uchinge wakuvarira pabasa anogona kukubetsera, asi kwoitawo zvirwere zvinomuka zvinokonzereswa neekoza mukushanda. So avo vanorapa zvirwere zvegomarara vanoshandisa radiation nechemotherapy, that puts those nurses at risk as well. Kana zvavaisa at risk, government has not been able to come through kuchibetsera une mari yekuti varapwe, vachitarira iyeyo njodzi yavakaita imwe wei yekuedza kuchovawo vagari
venyika yedu. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje, tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tomboenda kuna Jonga Kande Miri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kande Miri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzesangano reInternational Cross Border Traders Association pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika, vachinyunyuta nekwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa vafambi nevashandi vehurumende vakaita seZimra nemapurisa pamwe nemauto. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaJuru.
Notenda mukoma Jonga.
VaJuru, takaona musi wekupemberera zuva reIndependence imine nengo dzenyu muchienda pa mugano we Bait Bridge nemwe migano muchiratidzira mungatudza kuti zvii zvamaitira izvo
pahongu pane dambudziko riri kuitika kuZimbabwe rekuti kana uri panzvimbo dzinoyambukwa yanonzi maborder kuti upinde muZimbabwe parikushungurudzwa vafambi vangave vanenge vachienda kunotenga kana kutengesa kana vangave vanhu havo vanenge vangozvifambira havo vachibva kunze kwenyika kungave kuSouth Africa kungave kuZambia kungave kuMozambique kana kuBotswana vari kusechwa zvakapetwa zvakanyanyisisa zvekuti munhu anosechwa nezimura agosechwa neinonzi police inonzi border control agosechwa nemaCID achipirisechwa zvisingaperi kana ari mabhazi mabhazi ari kutoitwa inonzi research yekuti bhazi rasechwa rasainirwa kunzi rasechwa panouya mumwe angave vaya vanoita samakamera kana pari paBait Bridge vangave veborder control voti tinoda kumbosecha bhazi renyu zvekare zvinhu ngazvidzikiswe patsva zvinhu zvinodzikiswa zvekare patsva zvotanga kusechwa asi paongororo yedu yatakaita isusu takaona kuti izvoni inyaya yehuri ndo iri kunyanya kukonzeresa kuti vanhu vange vachiti tika kukusechai zvakapetwa kudarika kairi kana katatu saka isusu takanyorera tsamba kuhurumende chivazivisa kuti izvoni tiri kuchema nenyaya yezviri kuitika pamigani yekuti musecurity anofanira kunge achichengetedza nzvimbo ari kubvunza vanhu mapassports nenyaya yehuri kuda kuti bedzi atsvage kana ane achaona chinenge chisina kuti twaza kuti adhizwe
saka kuratidzira kwamakaita uko vajuru kune zvakwakaburitsa here
hongu takatambira nhare dzavari muhurumende vachitaura kuti tinokumbira kuti mutinyorere zvakare zvichemo zvenyu zviuye nenzira yakanaka tikuone kuti tinokwanisa kuzvigadzisa nenzira ipi uye pakara iri nyaya yediaspora vote vakati izvoni pane mutongo wakamirira kuti uturwe nedare vakati dai mamirira mutongo iwoyo tinzwe kuti unenge uchiti chii uye nyaya yekusetwa kwevanhu inyaya yatichagadzirisa sekuti dzimwe nguva zvine zvisina kusvika munzeve dzedu uye isusu sehurumende tinenge taisa maroadblock iwayo tisina kuaisira kuti paitwe hora asi tinenge toaisira kuti vanhu vanenge vachisimagura zvinhu vange vachibatwa vasina kudarika nezvinhu izvozvo
aiwa tinotenda vajuru kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri
tinotenda mukoma jonga muve neusiku hwakanaka
manga makateerera kuna vadenis juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa kunze kwenyika reinternational cross border traders association muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Mbotarisa mitambo yenhabvu Bulawayo Chiefs 2 FC Platinum 0 Ngezi Platinum 2 Mutare City 1 ZPC Kariba 1 Chicken Inn 1 Harare City 0 Black Rhinos 0 Bulawayo City 1 Triangle United 2 Kambo kanonakidza zvikuru donedza musika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Muzvare tokozani kupe vanosarudzwa kuva mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT pakongresi yachirwa muBulawayo nhasi. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti pakupatsanukwa kwemapato anopikisa hakuna kunaka panguva ino nyika inenge yakatarisana nesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Zvike nyika ino mufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.